very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, February the 10th, 2022. I am your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. And on the program tonight, we will be looking at the COVID-19 pandemic. We'll also be looking at what is happening in the by-election regarding the participation of women and also women empowerment, what work women are doing even during this COVID-19 pandemic.
Yes, Marv, interestingly, we have women candidates, female candidates, who will be explaining to us their participation and their preparations for the elections. We have them from various parties. We see that some did. There are some who are contesting under MTC Alliance, ZANU-PF, Citizens Coalition for Change, and other parties. But before we go to that, a short look at the COVID-19 figures.
Yes, sir. Currently, the Minister of Health says that as of yesterday, there were 140 new cases in the country. And some good news coming in for a change, there were no deaths. And at the moment, the Ministry of Health says they have vaccinated 4.3 million people against COVID-19, although their target is 10 million. So it's interesting that it seems that there is a decline in the number of cases in the country, and some good news coming in regarding those perishing from COVID-19.
Yes, and also we see there's a decline. There were zero deaths as of yesterday and 140 new cases, which is a decline indeed. Yabuke kulabo abathanda ukusixhuma namhlanje emsakazweni wethu weStudio 7. Uhlelo lwethu lwe-Live Talk, Women's Roundtable. Namhlanje sicubungula eziphathelane le-COVID-19 kanye namalungiselelo okhetho oluzwayo olama-by-elections. Siyananzelela ukuthi kulabesifazana abamabandla ehlukeneyo abancintisa kulolu khetho, kulabe MDC Alliance, kulabe ZANU-PF, kulabe amanye nje wonke amabandla amanengi, Citizens Coalition for Change, ozapho labanye, kulabanye ke sixoxe labo esizanithulela bona kulona lolu uhlelo. Kodwa ke okwakathesi singayikhatshana sizakhangela ukuthi kwenzakalani ke ngamanani abantu abahlaselwa yi-COVID-19. Sibona ukuthi ugatsha olubona ngezempilakahle luthi izolo nje ngakho obhubhileyo ngenxa yalo umkhuhlane, kodwa abayi-140 ikhulu elilamashumi amane yibo ke abahlaselwe yilo umkhuhlane. Yikho ke sizabe sikukhangela lokhu kanye lokuthi abanye abakhankasayo ubona ye kuyini ababhekana nakho, ikakhulu abesifazane. Abanye njalo bebekhonona ukuthi hayi abesifazana kukhanya balutshwana abangenileyo kulolu khetho, kodwa abanye bathi hayi njengoba abanye kuyilabo ababevele bexotshiwe kulolu khetho ukuthi abasoze bengene, kuyenzakala ukuthi yibo abaphendukayo. Ngakho nxa kwakungowesilisa owayevele khona kuyangena owesilisa. Yikho-ke abantu bebetshela-ke lapho ukuthi hhayi asikho ukuthi bekungukuthi abesifazana bengangena benele, kodwa siyabona ukuthi ye bakhona abanye abangenileyo esizaxoxa labo khonapha. Yebo-ke yikho-ke lokhu esiza-ke sikukhangela-ke lapha emsakazweni wena weStudio 7 kuhlelo lwethu olwe-Women's Roundtable. Marvelous.
Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai nemuswechina February 10 2022. Tikati kuti nasi iFriday nasi sechina kudai takatarisira kuti svondo rinouya vazhinji nemuswechipiri vachange vakabata maruva paValentines, asi nasi tiri kutarisa isusu zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika. Tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedenda rechirwere cheCOVID-19. Tichange tiri kutarisa zvakare zviri kuitika kumadzimai achange iwo achiwanikwa achikwikwidza mumabai elections ari kuuya mwedzi unouya. Totarisa zvakare zviri kubuda kune avo madzimai vari kuita zvemabasa emaoko nezvimwe zvakasiyana siyana vari mumabhizinisi kuti vari kuzvigona sei panguva ino yeCOVID-19. Tinoona tombodzokera panyaya yeCOVID-19, bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu 140 vakawanikwa vachibatwa nedenda yeCovid nezuro. Asi zviri kuwanikwawo kuchiuyawo nhau yakanaka yekuti hapana vanhu vakashaya kubva kudenda iri nezuro, zvinoreva kuti zero death nezuro, inova iri nhau inofadza vazhinji munyika uyezve pasi rose. Totarisa zvakare mamiriro akaita nyaya yevari kubayiwa nhomba munyika. Vabayiwa nhomba munyika vanosvika pa4.3 million pari zvino. Takatarisa kuti pane vanhu 10 million vanofanira kunge vari kubayiwa kuitira kuti nyika ikwe ichiwana iye yavanoti herd immunity. Asi pari zvino vari kuwanikwa ivo vasati vasvika ipapo. Totarisa zvakare zvimwe zviri kuitika panyaya dzenyaya iyoyi yeCovid 19. Tinoona kuti kubva denda iri ratanga pari zvino Zimbabwe yawanikwa ichirasikirwa nevanhu vanosvika 5,367 pari zvino, uyezve vari kurwara neCovid 19 pari zvino tinoona kuti vasvika ivo pa3,250 pari zvino vari kuwanikwa ivo. Totarisa vakawanikwa vakarwara neCovid 19 vakakwanisa kunge vachikunda chirwere ichi varikowo zvakare vakadai. Tozotarisa zvakare kuti zvimwe zviri kuitika munyika. Tiri kuona kuti tisarira pamaprovinsi kuti zvakafamba sei panyaya yeuwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid 19 munyika pari zvino. Zviri kusiyana siyana mumaprovinsi akasiyana siyana kuti ndeipi provinsi. Tinoona kuti kune zviri kubva izvo kubazi rezveutano riri kutaura kuti Masvingo provinsi ndiyo yakawanikwa iyo ine vanhu vakati wandei vane COVID-19 nezvimwewo. Vari kutaura ivo kuti pari zvino vari kutaura pamanew cases pane vanhu 44 vanobva kumasvingo vakawanikwa vane COVID-19 ndiwo eprovinsi. Nemanicaland ine vanhu 27 vane manew cases aripo pari zvino. Tozotarisa Harare iri kunzi iyo ine vanhu 4 vawanikwa ivo vachibatwa nedenda yeCovid-19. Bulawayo ine munhu mumwe chete. Zvinoreva manew cases awanikwa pari zvino. Totarisawo Manicaland iri kunzi ine vanhu 27, Mashonaland Central ine vanhu 8, Mashonaland East ine vanhu 11, Marsh West ine vanhu 5, Midlands pari zvino ine vanhu 16, Masvingo sekutaura kwandaita ine vanhu 44 vanova ivo vane uwandu hwakati remei wakati wandei pane vanhu vakabatwa neCovid-19. Mat North ine vanhu 17 neMat South ine vanhu 7. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kungokurukura ipo pano tisingakanganwi kuti tiri kutarisa zvakare zviri kubuda mumabielections umo tinoona pane madzimai vakati vari kumirira mabato akasiyana siyana emunyika vachange vari kukwikwidza kuti vawane zvigaro zvingave zviri mukanzuro kana muparamende. Tichange zvakare tiri kutaura navana muzvina bhizinisi vechidzimai tinoona kuti pane musangano mukuru uri kurongwa iwo kuDubai nesangano regungano reRed Lipstick Revolution rinotungamirwa namai Abigail Magwenzi vanoti ivo vari kuwanikwa vachizosanganisa madzimai vanobva kuZimbabwe nekumativi mana ese pasi rose nemadzimai emuDubai kuti vawanikwe ivo vachizeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemabhizinisi. Saka tinenge tichange tiri kutarisa izvozvo tichinzwawo kwavari kuti zvii zvichange zviri kutaurwa kumusangano uyu uyezve kuti vanhu vangapinde sei kuti vawanikwewo vachipinda mumusangano iyoyi uyezve kuti mabhizinisi angabatwe nemadzimai api panguva ino zvinhu zvakaoma panyaya yedenda reCovid-19. Ndozvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa pari zvino. Asi tombotanga tichienda isu kune vachange vakamirira Zano PF musarudzo kuEpworth vachita
work for the party and to ensure a landslide victory come 26 March and also 2023. We're at the nomination court. Everything is going above board. They submitted our documents. We'll come back in the afternoon to get our results. Well, actually, to get your name announced. So, but I think everything has gone smoothly as possible. We can't wait to leave this place. We want to hit the ground running. We want to deliver the promises that we gave to the people as we were campaigning. So I'm really excited and grateful to the people of Epworth for the support. I'm grateful to the president for his policy of saying we want everyone on board. Thank you very much.
Aiwapo, tanga tiri kunzwa kubva kunhengo ichange yakamirira Zano PF munzvimbo ye vari kutaura ivo kuti vachange vari kuepos vari kutaura kuti vari kufara ane mafambiro ari kuita zvinhu pari zvino vakanyoresa uyezve vari kutenda ivo rutsigiro rwavakawana vanga vachitaura kuti kubva kubato ravo rezano PF kubva kumutungamiri wenyika uyezve nemukana wavakawana kuti semudzimai vawanikwe vachipinda mukukwikwidza musarudzo imomo ndiwo mazwi avari kutaura vachitaura ivo kuti zvizhinji zvavada kuunza pundutso yavari kuda kuunza munzvimbo iyoyi yeapos kutaura kwavari kuita vari kutaura ivo kuti vachange vari kukampena ikoko vachionesanawo nevamwe vagari vemunzvimbo iyoyi kuti zvii zvavangaunze senyaya yepundutso munzvimbo yeapos yavari kutaura iyi regai tiende zvakare kune vamwe vachange vari mumakwikwi iwayo atinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavachange vari kuunza munzvimbo dzavari kukwikwidza
yebo ke siyabonga mavelas lapho ke besizwa omunye ke obesichasisela ukuthi yena uzancintisa kukhetho ekubanja lezanu p f njalo esichasisela konke ke azabe ekwenza nokuthi umkhokheli wabo waleli bandla umongameli Emmerson Mnangagwa bonke uyabakhuthaza ukuthi bekhankase bemele abantu benze konke okufunwa ngabantu yebo ke siphinde futhi kulomunye njalo ke sibe lenhlanhla ukuthi abanye abancintisa abazancintisa kulolu khetho ku-ward 12 kobulawayo ukuthi ngamakhansila ngabesifazane abathathu njalo bonke silabo namhlanje ukuthi sizaxoxa labo khonapha emsakazweni we-studio 7 asizweni ke okuqala ke u-esnat khumalo uzazitsho ke yena ukuthi uncintisa ekuliphi ibandla njalo uzazibetha ke ngegama ngizamuzwa ke khonapho ekhuluma kodwa singayiphambili ke ngiqale ke ngikhuphe ye isiphathamandla sebandla le-ZANU p f ukwenzela ukuthi siza ukuthi umakhumalo yena uthini
yeah.
Ngingakakhohle ukunitshela ukuthi-ke umakhumalo ukhuluma ke nentathela izindaba ye-studio 7 u-Ezra Jesus Manza
esinathi khumalo wena ngebandla lelama-Dolphins ke uyi-candidate la
ngi-candidate
akusitele mo ngawe nokuthi candidate
ya ngizinikele ukuba yi-candidate from
ungubani abantu bathanda phela bazekwazi ukuthi u-esinathi ungangaphilangaphilanga
allright mina ngu-esinathi khumalo ngiyi-candidate mina vele ngidabuka phapha ezimbabwe kodwa ngingu-esigodini ngizomela abantu bakobulawayo ngokuzinikela kwami ukuthi lami ngizinikeleubulawa
lapho mkhulu i-candidate yangapho
ye-RPZ
yengithi ungaphi iphela indawo
ngu-ward 12 ijubelo bhengulu lapho engimele khona oba yi-candidate oba yi-council so ngizinikele ukwenza leyo nto ukuthi lami ngibe yi-part of entweni leyo yokuba yi-candidate ngikujabulele kakhulu
lapho ufuna ukwenza nokumela abantu njani uthini wena
ukumela abantu kulabantu leyo i-ward 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezipirithi ezinye zivaliwe ngendaba yamagesi abasakwanisi lutho abaselabomkabo so ngikunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezijilikile lamaflows akhona segugi so ngazinikela ukuthi ngangaba yingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuzileyo 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
so lapha-ke wena ufuna ukuya ekhansilini kuyini obanani uzafika ukutshintshe kukhansile kobulawa kuyini abakwehlulekayo bona abakusekhansile kobulawa
ya kuningi abehlulekayo izikolo lokhu zindala izikolo azilamabhentshi abantwana balamabhuku amasuriji agcwele all over idoti gcwele amaphepha akuklinwa njengobulawa engumaziwa akudala so ngizama ukuthi nxa ngingangena ngingazama ukuthi lami khonapho engisole khona ngikwenze
lona-ke ibandla lakho leli libunjwe nini lilabantu
ya lilabantu mina ngingenekile ngo-2018 lona libunjwe ngo-2017
likhokhelwa mbani
ngokwanele hlabangani
ufanele hlala nami new president nguye okhona ke ku Tranden uhulumende uthani ugaraza ikoba so utheni mina ngimongameli wakuthi wena kuyini azasebenza kwaza ngosa kubulawayo
uthena kunengi ama mistake la abonayo kobulawayo aso yibulawayo yaziya kudala siyibulawayo egugileyo engalalutho esikho osipho ngukuphila nje ngokuthi umuntu uyaphila kodwa ungalalutho olubambekayo
izikolo lokhu ezindala izikolo zilamabhentshi sibonge unkosikazi esinathi Khumalo lapha ubexoxa ke lo Ezra Chisas Banda owe-Studio 7 kwenzisa-ke kusigaba esifanayo njalo yena ekubandla le-MDC Alliance ngenkosazana-ke Visitor Ndebele laye-ke sibe nenhlanhla ukuthi sixoxelayo khonapha emsakazweni we-Studio 7 yena ekubandla le-MDC Alliance ekuwadi efanayo asizweni-ke yena ukuthi utheni kungxoxo esiqhube singakafiki kulo msana
mina ngu-Visitor Ndebele ngihlala ku-Ward 4 lapho ekhontesta khona ukhazula ngokwenza ngitho angaqalisi kodwa kungena ku-ground kodwa okukhona vele nxa singakhangela phakathi nakwezakhamizi ngokuthi mina vele ngisebenza phakathi kwezakhamizi ngiphakathi nawo ikakhulu egubhini yakomama lapho engikhona ngibambe isayidi lokuba ngusekretari kukhishi lakomama omama bonke bayanithembisa ukubana balami kulolu khetho ingazo oluningi ngoba angaqalisi ukungena ngisazama ukulungiselela siyazi ukubona ma usiya kukhetho uhlangana lokuningi siyazi uyalungiselela kakhulu ukubana wenze lokhu lalokhuya okwakhathesi bengakaqalisi kodwa umphakathi walaphe ngukhona bayalamukela ngingakangeni lakibo abanye bayangilanda bangitshela ukubana silawe ngingazi ukubana baleqiniso okungakanani khona lapho
kahle kahle kuyini okhandelele ukuthi kungabe kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa njalo kuzaba lula yini
ikakhulu mina benesifiso sokuncedisana labantu abasebekhulile ukuthi bancedise kakhulu ngoba kulesi suku sokukhangela ukubana kulobuzima obungakanani ebantwini abadala kunzima kithi abatsha kodwa ebantwini abadala kuba nzima kakhulu ngoba baningi abantu abakhulileyo kuleyani indawo abadinga ukuncediswa kakhulu ekuphileni okungokwabo angeke ngitsho ukubana kulula ngoba siyazi le nto ukubana libhora kumele nxa uwumuntu uphakathina komjapho ofana lalo ube ufake isipesi ezimbili you-win or you-lose yikho kukhona engilakho okwamanje ukubana yikho kumele ukuthi ngibhekane lapho kodwa yebo sengingazitshela ukubana ngizawina ucina ungasawinanga kodwa ngithiye isipesi ezimbili ekusebenzeni kwami phansi kodwa ngokuthembisa kwabantu ngingazinika isibindi ukubana ngizakuya okunye sikhangela nalezi ndawo zakho laphana eziningi kulezi ndawo laphana nxa ngabe unkulunkulu engiphile kulezi ndawo ezidingakala ama-toilet ezinathelwa amatwala sidingakala ama-toilet ngoba siyakhangela ama-vendors especially indawo zemagrosa bayabehleli phandle kuthanjiselwa phandle sokuthanjiselwa lokhwana siyakubona ukusuka kugcina sokusiba ngama-bacteria ekudleni esikudlayo thina sibe kubana sitshele yona i-government ngokwayo ukubana isincedise ezindaweni ezinjalo kuzuzakala ama-toilet ukuze singatholanini lama-bacteria asuka ezindaweni ezifana lezi lama-bocristo lapho kunathela khona abantu fithi abaphonge ukuchema besithambisela yonke indawo yebo ke sibonge unkosazana Visitor Ndebele oncintisa ku-Ward 12 kobulawayo ukuba ngukhansila engowebandla le-MDC Alliance silonkosikazi Lilian Mlilo futhi oncintisa ku-Ward efanayo la esaxoxa layo khonapha emsakazweni we-Studio 7 ukuze sizwe ukuthi yena usithulela uphi umbiko bonke laba bobathathu bancintisa endaweni efanayo
yebo ngizangena kukhetho elizenzakala mhla ka-26 March ngizalenge nabomama abathathu engizancintisana labo lobaba oyedwa umama oqala ngumary ncube owezanu p f owesibili abe ngu-Esnat Khumalo we-RHZ kube sokusithi olandelayo omunye kube Visitor Ndebele OMDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngowezaphu uCasper Sibanda. Yibo abantu engizancintisana nabo kukhetho lwama-by-election oluzayenzakala mhla ka 26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni bayangithembisa ukuthi hayi bazangibisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle labo. Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini? Ukususwa kwami esikhundleni ngabona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwangivayoleta abantu abangifotelayo i-electorate eliyibo abangifotelayo basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi kodwa babona sengikhutshiwe basala sekungasela muntu owancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu, kuyinto engekho emthethweni, njalo ngikhitshwa libandla enganingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba, yokuhlukumeza mina njengomama owayekhethwe ngabantu ukuthi ngiyebamela. Bengithemba, bengazi futhi ukuthi ngisebenza nabo kuhle, njalo kuyi-second term yami. Kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo ngendlela engafuthwa ngayo, hhayi ngibona bezangibise esikhundleni sami kuyele futhi njalo ngibabambe ewadini, ngisebenze nabo ewadini. Ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda ngoba umuntu wangipha esikhundleni angingenanga nebizo lephathi yakhe. Ngibona ingane hhayi konke kuzolunga mhlakabe I'm very confident in that. I think that the people who are in the world are in the world.
Njalo le themba lokuthi unganqoba yini sesikhangela abanye onqondisana la.
Amalungiselelo okhetho oluzakuba khona hayi ayahamba ngendlela eqondileyo ngoba kahle ngilungisa ama-flyers, ama-posters, nama-t-shirts. Then sesizawenza i-launch ukuthi siqalise ukuthi yenza into. Wona amalungiselelo azakuba kahle kakhulu nabantu baya-participate-a and abantu baya-cooperate-a loba sobe ne-change yename nekhala but abantu beya-cooperating.
Yes, they have. It's interesting that we managed to get the three women who are contesting in the same by election for Ward 12 in Bulawayo council elections. The way of Lillian Mlilo, who was the councillor there before the recalls, and we have Visitor Ndebele for MDC Alliance, and we have Esna Tinube for Republican Party of Zimbabwe. But there's also Mary Nube of ZANU-PF, whom we haven't gotten so far. We hope we'll be able to talk to her. There are also two men who are contesting with them, and they are saying they are hoping that they'll make it as women. They are the ones, they say they are the ones who are in touch with what's happening in communities, and they can make the people's lives better there. Over to you.
Aiwa apo tanga tshikunzwa kubva kune mamwe madzimai vachange vari kukupidzana muconstituency imwe chete taona vari kubva kubato reCCC, vamwe vacho vari kubva kubato reMDC Alliance, vamwe vari kubva kubato reRepublican Party, vese vari kuti vachaunza pundutso munzvimbo yavari kukupidza kuBulawayo. Tozoona tisataenda ikoko tanzwa kubva kuna amai Zalara Makari veZANU-PF vari kunge vakamirira airport, tatisina kukwanisa kutaura zita ravo munguva yapfuura. Asi apo tanga tiri kuona madzimai vari kuBulawayo vari kukwikwidza vari muconstituency imwe chete iyoyo. Regai timboenda tione kuti pakwekwe apa pakamira sei panyaya iyoyi yevari kukwikwidza vari ikoko. Tinzwe kuti zvii zvavakatarisana nazvo. Tinoona pana Muzvare Judith Tobaiwa vari kuti ivo semudzimai wechidiki vakaona zvakakosha kuti vawanikwewo vachikwikwidza vakamirira bato ravo reCCC vari kukwekwe. Regai tinzwe kuti vari kuti chii. Zvine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Judith Tobaiwa. Zviri pamwoyo penyu ndezvipi semumwe achange akamirira sangano reCCC muKwekwe Central?
Zviri pamwoyo pangu ndezvekuti tinochinzisanira mutemo nezviri kuitika mararamiro atiri kuita muno muKwekwe Central.
Zvinyika mupini zvamuri kuona zviri kusangana nevanhu imomo ndezvipi?
Zvimwe zvacho ndeizvozvi zviri kutoitika zvamunoona sisi. Tichitaura kudai magetsi aende. Handizivi kuti chikonzero chaita kuti magetsi aende chii Ndozvimwe zvimwe zvinhu zvatinenge tichida kunotarisa. Mukatarisa mukwekwe izvezvi, hatina mvura, tinotorarama nemvura yekunaya. Magetsi aenda. Zvino iko zvinezvi tiri kungojusa magetsi ari kuenda. Mvura chaichai taifunga tikaisirwa mamita yekuti tijuse, mvura haiende. Bati mvura iko zvino mukwekwe tatisina kana dambudziko rekuti mvura inoenda. Bati iko zvinezvi mvura yakutoenderana nemagetsi. Takutoverenga kuti kana magetsi akaenda nhasi, tobatawo kuti magetsi adi aenda. Saka takuverenga kuti mvura yakuenda in the next 2 days. Vana havasichaendi kana kuchikoro. Hatichazivi kuti ndo korona here, korona yakarova kunyange nematicha here, korona yakarova kunyange nekunodzidzira vana vedu. Zvakutishungurudza isusu muno muguta rekwekwe. Nekuda kwekuti muno muguta rekwekwe kunoitwa zvemining. Vana vazhinji vasingachaendi kuchikoro. Vakumhanyidzana kuenda kumakomba kunochera. Zvinova izvo rava dambudziko rakutiwandira kuti magetsi hatina, mvura hatina, vana havachaendi kuchikoro. Zvese zvakutiwandira. Torarama sei munzvimbo yekwekwe.
Tombotarisa pamataura panyaya yekorona yakamira sei imomo mukwekwe.
Muno mukwekwe, mastatistics ekorona tinango yenze. Bati chinondishamisa ndechekuti marali anoitwa zvikoro zvakavharwa. Zvinorevere kuti vanoenda kumarali havarohwi nekorona. Asi vana vechikoro vari kunzi havaende kuchikoro. Muno mukwekwe, kana tine vana vakambobatwa nekorona kuzvikoro, i1 or 2% yevana vakabatwa nezvikoro nekorona kuzvikoro. Asi kumarali hapana anobatwa nekorona. Inongobata kuvana chete vari vachienda kuchikoro. Zvinova izvo zviri kutibata sevagari vemukwekwe. Sevagari vevana vemuZimbabwe again. Nokwekwe chete zviri kubata nyika yese. Asi mukwekwe chinoenge chirwadza ndechekuti mune nhau yezvekukorokoza. Vana vese vakutizira kuenda kunokorokoza. Uyezve mune nhau yemutoriro iri kusvitwa nevana nekuda kwefodya mbanje zvese zvakuitika muno. Vana they are now uncontrollable. Hachakwanisi kukontrola vana nekuda kwezvese izvozvi. Saka chikumbiro changu ndechekunoti kana hurumende ingatiwanirawo zvimwe zviri nazvo kuti vana vedu vadzokere kuzvikoro, vatipe protection yekuti vana vakwanisa kudzokera kuchikoro. Kana vachikwanisa kupa protection vanhu vanoenda kumarani, ngavachipewo protection kuna vana vedu vaende kuzvikoro.
Aiwa, tinotenda.
Thank you so much.
Asi tisati taenda chitaurai zvakare muuye uchizive kuti vanhu vanovhotera papi semunhu ari kutsvaga uritsigiri kwamuri ikoko.
Muno mukwekwe tine macenters atinawo. One, izvezvi kune chirongwa chekurejista kuvhota chiri kutenderera nharaunda yese yekwekwe. Muzuva ranhasi nezuva rakapfuura ranezuro vanga vari mumasasa vari pamusha weZayoja Church ndopanga pachirejistirwa kuvhota. Kwoitazve mangwana acho vanenge vari kuward 6 vachatenderera mawards ose vachirejista kuvhota. Uyezve kanazve takuenda kunovhota tichange tine masenders edu kwatinovhotera. Mukwekwe tine masenders 36 ekuvhotera. So masenders iwayo ndo atange tichienda tichinovhota. Isusu bato rangu randinobva rinonzi TCC, Citizen Coalition for Change, kuti zvinhu zvose zvishanduke. Magetsi ari kuenda, mvura iri kushanduka, zvese izvi tikwanise kuzvichinja. Hande tinovhotera muzvare kuti tobayiwa patriple C inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa, Citizen Coalition for Change.
Aiwa, tinotenda. Aiwa, apo tiri kuona tanga tiri kunzwa muzvare Judith Tobaiwa vanomirira ivo bato reCitizens Coalition for Change. We were hearing there from Judith Tobaiwa, a young woman who is actually contesting under the Citizens Coalition for Change. But while I was on the interview with her, the electricity actually went off. So she literally said, look, these are some of the problems that we're facing. You know, there's lack of electricity. When you need it, children are not going to school. There's an issue. Or for young children now resorting to taking illicit drugs because there are no jobs. And also the issue of gold tunnels, allegedly also, you know, luring young girls to go and get married, and the girls are dropping out of school due to poverty. So she was saying these are some of the issues that she hopes to address in Kwekwe Central should she be voted in. She said she's competing against two men, one from ZANU-PF and one from MDC Alliance, but she is very confident that she will get the necessary vote that she needs, because she says she is born and bred from Kwekwe. She knows the problem and she can solve them under the Citizens Coalition for Change.
Yes, ma'am. We could see the blackout there while she was still talking. That's what the other contestants were saying too, that and those problems also impact much on the women and children, because they are the ones who are usually at the home who are supposed to provide when the electricity goes out, you know. The fire must be built to cook, and yeah, the other alternative lines should be put. And it's unfortunate that we also saw her being a victim of some violence there during election campaigns. So we hope that's not what others say is violence against women when they are contesting. But men can say they are facing similar problems. Anyway, we also were lucky there that we also managed to talk to councillors from the same ward. And although we still need to talk to more, we still have the ZANU-PF one. And of course, there are many other areas throughout the country. That's what we have for the candidates section. Marvelous, if you could go on.
Yes, and now we are going to be moving over to business to look at what women are doing to empower other women. Because, you know, we've been hearing women leaders, church leaders, pastors, and people like that saying, okay, yes, there is COVID-19. Yes, the situation, economic situation in the country has not been so good. But they're saying also it's now time to also start businesses. So I had the opportunity to speak to Pastor Mufundisi Abigail Magwenzi of the Red Lipstick Revolution. She's actually organizing a conference that will be held in Dubai, which is starting next week on Wednesday and Thursday. And she says the ministry, the Minister of Women's Affairs, my extended union, will be there. She's also, you know, saying some big names like Tsitsima Siwa, and also the CEO of the Women's Bank in Zimbabwe will also be attending that conference. But let's take a listen and a look at an interview that I had with her talking about the kind of work that she's doing and where they are as women in Dubai, where she is currently staying and organizing business opportunities for women.
Chingamiza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya, uye ndiri muWashington. Aiwa, nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Pastor Abigail Magwenzi. Vanopfeka nguwani yezvakawanda wanda asi tichaenda kwavari tinyatsonzwa kuti nasi vari kutaura nesu vakapfeka nguwani ipi. Tinokushingamidza pano pachirongwa chedu ePastor Abigail Magwenzi.
Tinotenda zvikuru nekuti gamuchira zvakanaka kudai.
Yeah. Nasi muri kuuya makapfeka nguwani ipi?
Pane imwe nguwani isingabvisiki inongogara iripo 24/7. Unorara nayo, unomuka nayo, kwese kwaunoenda unoenda nayo, nemumvura mese nayo. Ndotaitwa yekuti mufundisi yeupasta iyo inogara iripo. Chete kuti Mwari vakandidanira ndomboti kumarketplace kunyaya zvikuru sei dzemabhizinesi dzeikonomi dzekusumudzira munhu wemudzimai paya pekuti kana mudzimai anamata wazodii, nekuti minamato chaiyo nekuverenga scripture uchiikota hazvibhadhare patilre kwaok kana patm, panotoda cash. Saka nyaya ndinayo yatinoshanda zvikuru ndeyekuti tinobva sei semadzimai pamabvi kuti zvatiri kukumbira Mwari zvibatike mudzimba dzedu nemumararamiro edu.
Saka izvi zviri kugoneka here? Tichiona vazhinji vari kuti tiri panguva yeCOVID-19 lockdown yarwadza. Muri kuzvigona sei kuti mukwanise kunge muchikwezva madzimai kuti vadzidze nezvemabhizimusi zvamuri kutaura izvi?
Ini ndogaro taurira madzimai kuti lockdown iripo inotaura kuti nenguva yakati hauchaita kuonekwa murodzi. Famba wakapfeka maski, observe social distancing, usanyakudhumana-dhumana nevanhu, usanyakubuda-buda. Ndiwo mutemo yelockdown iyoyo. But izvozvo hazvireve kuti pfungwa dzako dziri under lockdown. Pfungwa hadzisi palockdown, because palockdown ipapa Mwari akutosumudza vanhu vari kutoita zvinhu. Saka panoda kuti munhu wemudzimai uchangamuke, urongeke, umbofunga nezveupenyu hwako, umbofunga vanhu vaunoswera navo, umboona kuti pane zviri kuitika here muupenyu hwavo, kana zvisiri kufamba tsvagavamwe vari kungwabva ngwabva vari kumhanya mhanya vari kudikitira dikitira vari kungofaita faita madhiri patauni wombonzwera neivavo wombonzwa nyaya dzavanotaura wombonzwa kuti mikoto yacho iri kubatika kupi zvinhu zvachona zvinoita sei fishi dziri kuhodheka kupi zvino ukangoramba uchingoswera uchingotenderera nevanhu vaunongoswera navo mundokudhauni ndivavo kubva kuseni kusvika manheru zvinokutsikirira saka tiri kutoti pane zvakawanda zviri kuitika mulockdown imomo vanhu vachitosumuka vachitoona mukana yekuti vararamise mhuri dzavo saka kuvharwa kwenyika kuchiswa mitemo yekuti zvakati hazviitwe zvakati zvinoitwa hazvireve kuti pfungwa idzi dziri under lockdown ini ndinei ndinoti hashtag shanda kusvika wabata keshi munhu wemudzimai shanda kusvika wabata keshi kana isingabatike hauregedze kumabhero haana kufaya saka ndigandimbofaisa fishi nekuti vanhu vanoda kudya hazvisi kufaya zvefishi ndigandimbofaisa zvemachikeni zvemukati tinotengesa kumaarea kusina magetsi kune mabhiridha kune chii saka zvakutongoda kuti uchangamuke uvhurike pfungwa wombofamba nevanofamba wombosiya vaye vanongoswera vakamonera zamia vachingoda zvakadzanya zvakapresa nekungotarisirawo kuti munhu ari kusouth africa dai anditumidzira mari ari kuuk mwana watete dai anditumidzira mari unogumisira wagumbukira vanhu for no reason nekuti vanhu ivavo vanewo upenyu hwavo saka ndakiteiteka waaiza wei kubva kuvanhu ivava tombonangana nenina mwari ndikaite sei pandinogara even ndiri loja shuwa ndogona kutodyara masharots angu mutai tai chairo remotikari reri unokwanisa kutodyara masharots panozosvika sizen yekuti ndotopedza 3 months ndisingatenge maonyeni zvinhu zvakangodaro daro vamwe vachitora mazowe mabhodhoro ematuritas emasprite ayewocheka pamusoro woisa mavhu omwatindotwakotwetsungu otonotwakutofaisa madhiri etsunga zvinhu zvichitofamba mumba saka zvakuda kuti uchangamuke kuti ndoitei ndikakumbira even muhomba 1 pandinoloja ipapo kana pandinogara ndikakumbira 1 muhomba ndotomeka shoka tsvogamanyowa ndadii ndadii wangu muhomba ndouchatereka zvinokunda ane mihomba yakawanda kana yalendoti yese svika lendoti anogumisira atogumbwa kuti amai avanofambisa sei une zvavari kuona pamuhomba mumwe chete
tinoona zvakare kuti makatanga imi yamunoti red lipstick revolution iri kumira sei pari zvino iri kubatsira
tinobatsira madzimai akasiyana siyana iko zvino takasaina agreement nemashonaland west province yemuzimbabwe kuti tipinde munharaunda tishande nemadzimai nemadifferent projects zvikuru sei income generating maprojects kuti tivarime macash crops for export ndozvinhu zvatiri kuongorora tiri kuno kudubai kuti zvinhu zvedu zvikabva kuzimbabwe zvingapinde pinde papi uye zvinopinda sei chii chinodikanwa because munyika inoyi havarime zvese zviri important inyika ine relya on matourist yakamhenge iine oil but yakurlya yakachinja manje oil yanzi yakupera vakuita zvematourist saka tii takaona kuti market ino ndikaistadha semadzimai tikaifokasa because haisi kure iri padhuze zvinogona kutoempowera nekusimudzira mudzimai ari kumusha ari kurima kaarea kake ikako nekuti pane madirect flights zvokuti tikarima kana mavegetable unoza kuso ndakatenga half cabbage half cabbage yachoita boyo $2.53 half yecabbage handiti muri kuona so tiri kutarisa maopportunities anenge ari kuno kunodiwa mbudzi chaidzo mbudzi but unofanira kurera mbudzi yemhando inodikanwa kuno but mbudzi imbudzi saka nauchigona kungorera mbudzi yako kumusha unotogona kurera idzodzi hapana zvakanyanya kuoma kana kusiyana ipapo saka tiroda kuti semadzimai tisvike pastage kured lipstick yatiri kuti mudzimai wese ngaashande kusvika abata keshi iko zvino takatarisira kusangana kuno semadzimai muna february kuti tironge nevamwe vekudiaspora vari munyika dziriku vanemwe vanobva kubotswana vamwe vanobva kuuk vamwe vachibva kuzambia kunzvimbo dzakasiyana siyana nevemuno tomboonesana semadzimai kuti tingazvifambise sei kuti tiite kubatsirana pamwe chete Usangana watakabvoita la na 2020 wakatibatsira nekuti takabva tasangana nevamwe kuma diaspora tikanotsvaga mamaini edu semadzimai tikaona 49 mamaini egold tibva taita mapartnership nevamwe ini ndotoona partner wangu wandandingatombuziva ndakasangana naye muDubai auya kumusangano weRed Lipstick anonzi Wendy ari kuUK amwe ari kuSouth Africa mumwe ari kuRwanda tiri 6 vatagadzira syndicate saka tinotova nemigodhi yedu yegold tauda kutanga kuchera manje mapaperwork ese for the year tanga tichizvifambira tichizvigadzirisa tichidii saka tine madzimai anotosvika almost just under 100 and vamwe vanenge vatenga mugodhi vari 6 vamwe vanenge vari 4 vamwe vagadzirisa mugodhi yavo vari 2 mumwe anogona kungoti ndoda wangu ndega kana kuti ndoda 2 dzangu ndega saka ipapo tine 49 dzemadzimai plus 100 saka before musangano iwoyo tanga tisina kana pfungwa yekuita izvozvo saka tatikagara mukutaura mumwe takutaura saka toitei plan of action yedu yakamira sei ndopakatanga kutadi kungoitawo zvekuti zvegoridhe tingomaina mugoridhe ndomatandira zvakaita saka sekuseka zvatofamba saka takatoona kuti kusangana nekuronga nekubatana because zvinoitika tizvekutika unogona kunge une mumwe munhu ari kunzoko ane mari asi ari kushaya munhu akatendekawo kushanda naye kure Lipstick tinenge tiri bridge manje yekusanganisa vanhu kuti ava vakatendeka pane vamadzimai atiriuzoziva kuti akatendeka izvozvi bhodha richakavharwa haro kunoku but pamadzimai ari kuuya taronga neZimbabwe Women's Bank kuti vapuhwe mari vasina mari taronga kuti vapuhwe mari kumabhengi izvosuwo madzimai vari kuita chipatapata kufambira mafambisa mapepa kunogadzirisa mari ende apa tiri kuvaisa muzvikwata zvikwata zvimagroups 666 then ndobva tatiwo kuti sevanhu vari kufambira zveempowerment nezvekusumudzira nyika neinei tabva takumbira tachema-chema kutiro kuonawo dzimwe mari nebank rates torega kudziona dziri paparallel rates iko zvinozvi pablack market mari kuma 200 and something per dollar izvo chingwa cha 240 220 also 210 220 I'm not sure exactly but changa chiri pa100 and something saka interbank rate it's at 100 it's $109 black market is at 200 handisi kuona saka semunhu wemudzimai ukasangwara chingwa chochavo chitenge hamuchidya hamutombochidya
tiri ipapo vanenge vakuda kuti vauye pamusangano wenyu wamuri kutaura wekudubai uyu vanokuwanai papi vanowana papi information yekuti aiwa vari kudawo kuti vapinde muRed Lipstick Revolution vari kudawo kutanga migodhi nezvimwewo zvamuri kutaura izvi
vanogona vandavo pafacebook page paRed Lipstick Revolution vonibata ipapo paRed Lipstick Revolution kana kuti panhamba idzi dzepawhatsapp dzekuzimbabwe 0772 888 479 888 479 ya saka isusu tiri kuti madzimai mabhelasika zvinoshandika zvinhu izvi but zvinoda kuti uine mental uine training pane matoitai madzimai kuvagadzirisa pfungwa pfungwa chaidzo dzemudzimai dzinoda kuti dziite shift toshifta kuchinja turn around 360 degrees kuti aone zvinhu nomumwe muonero ndozvimwe zvezvimwe zvatinoita izvozvo saka unogoona kuti munhu anga achifunga kuti andigofanira kukwanisa kuendawo kunoodzwa nevamwe unoona Dubai vamwe vachiodha malaptop vamwe mafoni vachiita sei uri kuti iti beyond me uti kunoa kuti aiwa ndikangofambawo nevanofamba ndotoonawo maideas zvinhu zvangu zvoendeka
aiwa nguva yedu ndiyo yaitashanje tinoziva kuti zvizhinji zvatinoda kuti tikurukure nemi asi tinokutendai pasta uyezve muri founder yeRed Lipstick Revolution Abigail Magwenzi kunge maga muinesu pano pachirongwa chedu
thank you tinotenda ndafara zvikuru kuva neni notenda zvikuru nekungoti pfungwawo nekuti dana kuti tingotaura nemadzimai zvinhu zvatinonyanya kufarira zvinoita kuti ropa rangu remhanye manye
today we are hearing from pastor and also business owner Abigail Magwenzi who is actually speaking about you know how she is empowering women and the kind of work that she has been doing to do this leading up to a big conference that she says they will be having in Dubai.
Ngiyabonga kuyezwakala mavela sike lapha bekhuluma ke lo mfundisi Magwenzi obechathisa ngesithathelane ke lezama business labe kwenza khona le Dubai lembukiso ababe yenza bechasane labanye abantu abagoqela okhokhela ugatsha olubona ngabesifazana kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni abathengisa izitaladini langaphi kukhanya ngumkhosi omkhulu ngempela abazabe bewenza ukuthi bekhankaseleke belungisele kodwa laye ukhala ngezomnotho. And interesting, Marvel, still on the issue of the economy and the business, we have Deborah Mkasa here who's explaining the way they work there as vendors of the Bulawayo Vendors and Traders Association. They have a currency issue. They have the shortages issue. They have COVID-19 to deal with, but she's saying that they are also finding ways of working with the government, with the other stakeholders to formalize their business instead of just being informal, to kind of formalize it. And that's what she's explaining here. They've actually formed the thematic committees. And she's saying the Minister for Women, who's also for the small businesses, as Thembiso Nyoni, is very cooperative and listens to their grievances. Right, which is very interesting there. And let's hear what Deborah Mkasa has to say.
Njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association, sile hlelo lwethu njenge informal economy agenda. Informal economy agenda kulapho esahlangana khona njengezinhlanganiso ezijiyeneyo ezilombono owodwa okhangele ngamalungelo obuntu lamalungelo abantu abazisebenzayo. Sile informal policy framework esabalayo singamaqembu singama-associations angu-5 abalisa ukuthi silezichiya sile BVTA, sile VSET, sile macross border, sile iWAPAS. Inhlanganiso lezi zahlangana saphuma le 7 thematic areas esibona ukuthi singaziyazikhangelisisa sihlolisise sibona ukuthi singazilungisisa njani njenge-informal economy agenda. Ama-thematic areas lawa athangethi ukuthi sikhulumisane kabanzi lohulumende sikhulumisane kabanzi le city council yethu ngendawo ezijiyeneyo. Ufind ukuthi khona sithenga sihlangane njengoba nakhulumele ukuthi saba lombono owodwa sibona sifayika futhi into eyi-1 so zaphuma le 7 thematic areas esizikhangeleleyo ukuthi njengathi njenge-informal sector ngaze yakhangelisiswa nguhulumende sizilungisise yikho kuzasichazela kabanzi ukuthi sikhanye lathi ukuthi singabantu sikhanye ukuthi lathi singama-workers. I-7 thematic areas lezo siqalisa ngelokuzeni i-thematic number 1 sikhangela nge-respect and recognition of informal economy lapho esikhangela khona ukuthi sicela ukuthi uhulumende esihloniphe esibone esirecognize njengezisebenzi. Siyananzelela ukuthi izisebenzi zakhe ezikugovernment uyazihlonipha ngendlela ezijiyeneyo kulezinto eziningi azenzayo uhulumende ekhangelela ukuthi hayi izisebenzi zakhe ezisebenza ezithuthukisa impilo yabantu. Sizakhayela ukuthi kulamatisha kulamanesi akuyi-formal sector. So lathi njenge-formal sector sifuna ukuthi sikhangelisiswe sirespecte sirecognize sibonakale ukuthi sikhona singaesuku lezana kubo 2008 laphana kule ndlala 2008 umkhonomi wethu uwile thina njenge-formal sector sayokubamba umkhonomi sasihambe eBotswana sichapha siyokuya lokudla sibuya even loku-introducer imali zaphandle kwamazwe yithi informal sector eyaqalisa ngakho sibona ukuthi abantu badubekile. So siyabe sifuna ukurecognize so sikhulumayo nohulumende sikhulumisana ngendaba ezijiyeneyo ukuthi sirecognize sireviewe even ama-bylaws ethu ama-laws ethu asikhangelayo asigavenayo thina njenge-informal sector. Okay. bengisakhuluma ngokuthi i-second thematic area yethu esikhangelayo sikhuluma nge-development of linkages between informal economy and formal business. Lapha sikhuluma ngokuthi njengoba thina sikuyi-formal economy sinezinto esizenzayo, siyabaza, siyapheka amakhobra, siyabheka, siyapheka, siyenza nama-detergents. So zabe sifuna ukuthi izinto zethu zona lezi esizenzayo zikwanisa ukuthi zingene kuma-business amakhulu, for example kubo okay nakubo Pick n Pay. So zabe sifuna ukuthi singayenza njengoba zabe sesirecognizewe lathi ingene sesinamaphepha yethu akwanileyo ungene emashopu amakhulu okanye kuthengiswa even nesibhidela lesilimayo ungene direct ungela kuhlupana. So siyakhulumisana ke lohulumende ukuthi konke khona lokhu basebenzi lama-policies a-friendly azasenza ukuthi sinjani sisebenzelane, ngoba lathi umkhonomo siwuphethe njenge-formal sector. Sibe sesikhuluma nge-thematic number 3, i-market access and infrastructure. Leyo besikhangele kakhulu ku-city council, nguyade siqoqisana laye kamanzi ukuthi njengayo i-formal sector sicela izindawo zokuthengisela. Sinanzelela ukuthi sesiyi-96% of i-population eZimbabwe sonke sesiku-informal sector. So sikhangelele ukuthi sikhansele esinike izindawo lapho esingathengisela khona eziqondileyo, indawo ezama-sheds, indawo ezama-toilet, indawo ezama-impompi zamanzi, indawo ezilendawo zokuthi sigcinele izinto zethu esingabe sizithengise njengama-store rooms. So isithi council sena siqoqizana layo, hhayi siyabonga ucouncil ngoba uke wazamazama sesinezindawo uphile-ke ama-vendors, ama-vendors license endaweni kuma-ward emalokitini. Engikhulumela ukuthi kulama-license asephumile ezindaweni njenganaophumula sizinda magwegwe phelandaba indawo zonke nje sebenama-license abantu sebeqalisele ukuthengisa ngokusemthethweni. Noma nje kungakabi lezi ndawo njengoba sibakhulumisana yindaba phela yokukhuluma sizwisisana ukuthi sisuka lapha siya ngaphi, kodwa ama-license isithi council sizamile ukuthi inike ama-vendors noma nje ingakakwanisi, ingathi sinike about a quarter of i-population yethu yama-vendors akhona. Sibeze sikhuluma nge-formalization. Uma sikhuluma nge-formalization sikhuluma ngokuthi sikhangele sirecognizewe ukuthi vele i-formal economy yona ngokwayo iyenzani, ifunani. So nxa si-formalize sifuna ukuthi sibone ukuthi konke ama-policies ethu sinawo siyalandela. Kungabe ngama-policies esivumelanayo, ngoba yithi phela esiku-informal sector esiku-ground, yithi phela esibona ukuthi kuhamba njani. So zabe sifuna ukuthi sibe formal ngokuthola ama-licenses, sibe formal ngokuthola ukuthi lathi siregister ama-company ethu, kungabe isavuka phuza lo ukuthi umbene sicaza ukugijimisa nalo kantweni ticket mouse. So siyakhulumisana labo konke lokho kubamba kokho uhulumende kanye the council yethu. Then sibeze sikhuluma nge-financial inclusion. U-financial inclusion sikhulumisana ngokuthi imali kasibe zazi elizweni lethu. Nxa sikhipha lathi imali kasikwazi ukuthi bona kusukela bayayanga, njalo lathi sibe khona sibe nolwazi lokuthi nxa sithuthukisa amabhizinisi imali singayithola ngaphi. Sikhuluma mpela ngokuthi lama microfinance anika izimali, kodwa kufanele nokuthi o-formal sector sigcina siphiwa imali lezi ngemgoqo eyinye esehlulayo. Kunama izinto ezifunekayo thize zifunwa ngamabhenki esingeke sakugwalisa njenge-informal sector. So sifuna nje ukuthi kulusele up izinto zethu ukuthi nxa kufuneka imali lathi sikwanise ukuthi lathi njenge-informal sector sikwanise ukuthi senze amasekosi ukuthi sizisevele izimali zethu ezokuthi sithole inzuzo njalo senze lamabhizinisi ethu. Sikhangela lama-interest uhulumende sicela esihlisele ama-interest xa siboleka izimali zakhe emkambeni yakhe emabhangayo, kube ne-interest eyehlileyo. Sinanzelela futhi nokuthi uhulumende ukucela amabhenki bagcina becela i-collateral,
Association. I was explaining there, Marvelous, about the thematic committees and the program they have on formalizing the informal sector. She's saying it's the one that's actually resuscitating and holding the economy. So they need ease of business, of doing business. They need to, you know, borrowing from the banks, and they need to be recognized like formal workers, just like civil servants and other people, so that they also have pension, so that they don't have to work until they are too old. And that brings us almost to the end of our show.
I put on that trickles of Nama Debram Casa, Vanomira Ivo, Vanita Shimauko, Kublawa, Vangosa, Roma, Umaka Kaisa Shin, some social character Bakuna, my Abigail McQueen, Vivi Red Lipstick, a revolution, Vaput Ivo, Vanem Sangana Mukuru, who do buy Ushatanga Ivo Shondo Moya. So we'd like to thank all our guests. So have a very good night. I'm Marvelous Nsana Nyahuye in Washington.
Yebo ke mina ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibane njalo ngolwesine oluzayo.